mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kurume 6/2018 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nechiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Because makwete edu satatichiti hamai mugave zvakapedzwa vari because hamai mugave ndo vaituma mapurisa kuti vaite izvozvo because asi saka makweta ndo vakazotiti aiwa tisingatiite mapurisa ndiye achaziva kuti no ivo vaitumwa nani.
Vamwe vagari vekumanzou votarisirazve kuti dare rivape mumwe mutongo wekuti vapihwe muripo wedzimba nemimwe midziyo zvavakaputsirwa kumanzou kwakare nemapurisa ainzi aitumwa nemudzimai wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Bazi rezveutano royambira vanhu kuti vangwarire chirwere chiri mune dzimwe nyama icho chouraya vanhu vakawanda kuSouth Africa.
Zvake zvekoya kotonga nhari pano kuti bvapa usataurire muridzi wepurazi kuti usaenda tutaende kumba iriyo ndisare panapa ngabve nhasi agari pano azviiti kudzi university yana yedu nhaka yewana iyo akapuwa.
Vamwe vagari vekwamutasa voratidzira papurazi rava kudzi Chipanga vachiti vanofanira kutorerwa purazi iri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaObert Mpofu, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga, vari kutarisirwa kubhadharazve imwe mari yakawanda semuripo kuvamwe vagari vepurazi reArnold Farm, iro raizivikanwawo nekuti Manzou kumaZoe, mushure mekunge vanhu ava vaputsirwa midziyo yavo nemapurisa ayo aiti ainge atumwa nevaive mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Svondo rapera, dare rekubhindura rakati vamwe vagari vakaendesa nyaya yavo kudare iri vapiwe mari inosvika zviuru zvitatu zvemadhora. Vagari ava vakatora purazi iri panguva yehondo yeminda muna 2000 asi mumakore apfuura vangevonetsana namai Mugabe avo vaiti vanodawo purazi iri. Mukuzeya nyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano rinomirira vagari ava reArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube tikavabvunza kuti icho kwadi here kuti vadzokera kumatare.
Hongu because vakabudirira so far i13 saka kune vari kuenda nhasi kumatare futi kuenda kunopiwa judgment. Saka hakucharamba kune vava vakawanda vachabudirira then kune ya2017 yatakafaira futi kucourt iri kutanga kupinda next week. Lawyer wedu ari kutaura kuti no next month inenge yakupinda futi kumatare dzimhosva ya2017 compensation. Saka ipapo ndo patakawanda because 346 case takapiwa macompensation.
Manga muchida mari apa?
Mari yacho is varying but approximately ndinogona kuti muri dzese dziri 146 inogona kusvika kuma about 200,000.
Saka apa makangoendesa mapurisa neiro bazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika hamuna kuendesa amai Mugabe zvakati?
Because magweta edu satatichiti amai Mugabe zvakapedzwa vari because amai Mugabe ndo vaituma mapurisa acho kuti vaite izvozvo because asi saka magweta ndo vakazotiti aiwa tisingatiite mapurisa ndiye achaziva kuti no ivo vaitumwa nani. Saka takasungisa mapurisa neminister of home affairs.
Saka vakapiwa muripo ava vakazvitambira sei?
Aiwa vakafara but kufara kwacho ndikoko because kamuripo wacho ndewokutaurwa kumatare dzimhosva mari avasati vaipiwa muchi mumaakaunti avo. Saka vari kutarisira vachafara ivo vari kuti vachafara kana mari yapinda muchi mumaakaunti mavo. Hari zvino yakangotaurwa kudare amozva hurumende yedu yokuti zvakawanda kacho inongobvuma but kuti yozobhadhara vanhu ka haizokwanisa kubhadhara because tine situation like yekomutoko mukosi handiti vanhu vaya havana kubvira vabhadharwa but vanga vauina nyaya dzavo kumatare dzimhosva but tu mari dzavo havana kuzopiwa vakawanda vacho vaizopiwa ma $20 ma $40 instead of maria vanga va taura kuti kumatare dzimoso.
Asi mungati mari dzamuri kupiwa idzi dzinoenderana nemidziyo yamaka pwanyirwa here kana kuti imari yakatowanda?
Hazvienderane nemidziyo, ishoma mari yatiri kupiwa iyi, mishoma zvokuti nokuti midziyo yatakapwanyirwa blessing inokosha, because pari zvino ndikapamuenzaniso wekuti ini ndine dressing table yeoko yandakatenga ndofunga gore ra1998 handiti ikuti vandibhadhare, ndakaitenga in $800 saka kuti vandibhadhare idressing table iyoyo kuti idzoke panzvimbo iyoyo aisi handipe ndakaitenga, because yeoko pari zvino is about 1000 pounds chakadaro, saka hazvisi kuenderana, mari yatiri kupiwa ishoma.
Ko tombotarisa iko kwa mai mugabe uko zvakamira sei? Muri kumboonawo vachipfuura here, vari kurima here kupurazi kwaoko?
Kurima kwacho kwandikoko, kana pachikoro pacho vakawanda vakamiswa basa vaishanda yavanoti nerera sente yacho, hakusina vashandi vakawanda. Vakawanda vacho because ndo vanga vachigara dzimba dzemukomboni mumanzi omunomo, saka vese vakangogara, hapana ari kuenda kubasa, kwasara vari kuenda kubasa magadhi chete.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira vagari veArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube vachitaura vari parunare kumanzou kumazowe. Zvichakadaro, tabatawo mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights iro riri kubatsira vagari ava nemagweta vakumbirai mafunda.
Ndiri kufara zvikuru kuti matare ekubhindura sports aona zvakakodzera kuti vagari vekumanzou farm waishungurudzwa zvikuru makore apfuuraya wawana mutongo wekuti unogona kuwanyaradzawo patsekuende kana kurwadziwa kwawakaita panyaya dzekuda kumanikidzwa, kubviswa pawaigara, pakuputsirwa dzimba, pakuputsirwa propati zvemumba, chibage chavo and nzungu nezvimwe zvakawanda. Tinofara kuti matare ari kuona kuti kodzero dzevanhu hadzifaniri kuchorwa.
Vamwe vari kuda kuziva kuti sei pakaendeswa ivo vebazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika, mapurisa nevakuru vemapurisa, asi pasina kuendeswa kumatare ivo mai mugabe?
Panguva yazvakaitika muna 2015 waienda pamberi kana wakauya kana vainongedzerwa panyaya idzi, painongedzerwa kuti mapurisa ndio aiuya sekutaura kwataita vakatsvaka yunifomu, ndo vakakwanisa kuonekwa nevagari vekumanzou farm kuti aawa ndivo vauya apa. Kana mapurisa ndatatanyora seZimbabwe Lawyers for Human Rights aigara pamazoe police station, ndo vaivaiona vachivashungurudza. Munoziva kuti before 2017 November zvinhu zvanga zvakanga kuti nyangarara, hapana aibuda pachena kuti ndinhingi watituma, taiona mapurisa. Saka vagari vekumazoe ivavavo vekumanzou farm ndo vakatarisa kuti mapurisa akatuka yunifomu, sajeni mhengi, inspector mhengi, constable mhengi ndo vatiri kudziva vari kuuya vachitishungurudza. Munoziva zvaiitika gumakoraya kuti mhuri iyo iya munoti first family yainjenga yaihwanda nevamwana vakawanda, asi ndosaka Zimbabwe Lawyers for Human Rights pakaenda kumatare, yakaenda kumatare yaudzwa nevanhu vaigara kumazoe kuti awa ndo vari kutishungurudza.
Tichitarisawo kuti Zimbabwe Lawyers for Human Rights yane nyaya dzakawanda dzairi kubudirira kumatare kuti vanhu vange vachibhadharwa mari dzemuripo kana vachinge vakanganisirwa, vanhu vari kubhadharwa here mari dzacho idzi vamafunda?
Hongu, tine kakufara mbijana kuti mukatarisa kuti nyaya dzematare achipa mutongo wekuti vanhu vabhadharwe kuchovwa kwekodzero, kumbunyikidzwa kwekodzero, hazvina kutanga pamazoe chete izvozvizvi. Kuchimbwezi kwamunoziva kunona masingo provinsi uko kune vagari variko vakachirwa kodzero dzavo haese muna 2014 kana 2015 here, vanga vabviswa vaida kubviswa zvekumbunyikidzwa zvekumhanya wakarohwa, asi takaona kuti patakaenda kuchimbwezi gore rapera muna September October hurumende yakatokwanisa kutobhadhara vagari vekuchimbwezi ivava mari dzavo dzanga dzatarwa nematare kunzi vakachirwa kodzero dzavo. Kwete ikoko kwega kuna vanyanga kuvasikana duravo nevakuma vedukwa mutare tinehofisi kwamutare inobata masvingo nemutare vanapegita vagari dzavo vakamiramira zvikuru zvokuti kunyanga kune vanhu vakatombhadhira vanhu mari dzavanga vakachirwa kodzero. Kuchimbwezi kwandataura kune vanhu vakatopa mazita avo kune mombe dzavakakwanisa kutenga nenyaya dzekukumbadziro kwavanga vaita vanana, kune mombe inonzi Bhamu, kune Jeremiah Bhamu, kushindizi yakatiwa zitaiko kukune mwende yakatiwa zare kunzi baton stick yakatiwa zare kunzi polisi ni wangara kushindizi kwa si rekonaiza kubatiri wako ambayo kunezi mapolewa sayo na saka kiri kufara kuti mwene zimwa njubuti mwene zimwa njubuti mwene rikuwa sakumbe si badara mutungu wa nengu wata uzuwelete wa badara kuchura kutiri jewani.
Mutauri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kubatsira vagari vekuAnold Farm kana kuti kumanzou vakumbirai mafunda vari parunare muHarare. Bazi rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana WHO rinoti chirwere chelistoriosis icho chauraya vanhu vanosvika makumi matanhatu nemumwe kuSouth Africa ndicho chabata vanhu vakawandisa munhoroondo yechirwere ichi pasi rose. Vanhu vanosvika zana nemakumi matatu nevana vakabatwa nechirwere ichi kubva musi wa5 zvita gore rapera. Paka tanga chirwere ichi kupararira ndipo panonzi pakatangawo matambudziko aya. Mutauri weWHO vaChristian Lidmeier vanoti chirwere ichi chinokonzerwa chinokonzerawo kuti vana mai vakazvitakura varasikirwe nevana. Chirwere ichi chinonzi chakanyanyoipa chikabatwa nevana madzimai akazvitakura kana vanhu vakwegura. VaLidmeier vanotiwo vanhu vanonyanyobatwa nechirwere ichi vari vanhu vanyanya kubatwa nechirwere ichi vari muGauteng muSouth Africa. Zvinonziwo zvinotora mavhiki matatu kuti munhu azive kuti adya chikafu chine chirwere ichi. Vanhu vanokwanisa kutapurirana chirwere ichi vakadya chikafu chinenge chine utachiwana hwacho. WHO inotiwo vanhu vakazvitakura kana vari kurarama neutachiwana hweHIV kana vane chirwere chegomarara havafaniri kudya zvinhu zvakaita seham, masausage, nyama inoiswa pamasandwich, hove dzakaomeswa uye cheese inogadzirwa nemukaka. Nyama yose kusanganisa yehuku nemombe inofanira kubikwa zvakanyanya kuti vanhu vasabate chirwere ichi. Zvichakadaro, bazi rezveutano muZimbabwe rinoti pari zvino hapana kana munhu mumwe chete munyika ati atapurirwa chirwere ichi. Bazi rezveutano rati richaonawo kuti zvikafu zvinokonzera chirwere ichi hazvisi kuzobvumidzwa kupinda munyika kubva kuSouth Africa. Vakafano bata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Movement for Democratic Change muzvari Tabita Kumalo vanoti bato ravo ratumira chikwata chevanhu vaviri kuBulawayo kunoferefeta nyaya yemhirizhonga yakaitika mubato iri nemusi wesvondo pakakuvara vanhu vane chitsama. Mumwe adomwa nezita kuti ari kuenda kuBulawayo mukuru anoona nezvekuyanana uye kuchengetedzwa kwebato iri vaGiles Mutsekwa. Sachigaro wedunhu reBulawayo vaGift Banda vanziwo nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vavapewo gwaro rine nhoroondo yezvakaitika. Bato iri rashora zvikuru nyaya yemhirizhonga yarati yakaitika kuBuyera masvondo maviri apfuura. MDCT yati ichatora matanho akasimba kune vakapara mhirizhonga kuBulawayo nekuBuyera. Bato iri rashoravo vamwe vayati varati vari kuita misangano kunze kwebumbiro remutemo webato uye rikatiwo rinofungidzira kuti musangano waro wapindwa napongwe. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vanoti zvakakosha kuti vemachechi vaite misangano yekubudirana pachena nevatungamiri vezvematongerwo enyika. Izvo zvinotevera musangano wakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevakuru vemachechi muHarare neZuro. Mukuzeya nyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata Dr. Mutata.
Hai, izo zvakanaka utungamiri hwenyika kuti utaurirane nevemakereke kuti nyika ingavakwa ichiita sei kuenda kumberi. Chazvinenge zvichida ndechekuti pakutaurirana ipapa kuve kutaurirana chaiko kwekuti makereke anenge ane nyaya dzakakosha dzavanoda kupira kuvatungamiri venyika, nyaya dzine chokuita nokuvaka nyika dzisingangotarisi kuti iwo makereke angabenefita pachii. Zvakakosha kuti makereke ange akatarisa nyaya dzakakura dzekuti vanga contributor sei kune avo vane basa guru rekuti tivake nyika yedu.
Iyo misangano yemhando iyi yaisichimboitika here kumashure kuti chine utongi hwava Mugabe?
Kuzvidzana kwemakereke neutongi hwenyika kunobva kure muno muZimbabwe, uyezve panguva dzakasiyana siyana ukama ihwohwo hunenge hwakasiyanawo. Mukarangarira kupera kwe1979 makereke zvikuru anga ariko akakomberedza kutaurirana kwanga kuriko kuLancaster House vachibatsira magrupu aya ePatriotic Front nanawa Muzorewa kuti vataurirane vakatarisa kuti vagadzirise nyaya dzainetsa kumusha.
Zvino kana tikatarisa nyika iine utongi hwejekerere zvakanaka, basa guru rinenge richifanirwa kutarisirwa kuti riitwe nevemakereke mune zvematongerwo enyika nderipi?
Basa guru rematongerwo enyika rakatariswa namakereke nderokuti kana utongi huchiita zvakanaka makereke ngaakurudire basa rakanaka riri. Kwozotiwo kana utongi hwaakuinda nenzira isakarurama makereke ngaave nesimba rekusimudza musoro kuti nzira yataakuinda nayo haina kururama. Asiwo pachawo iwo makereke ane basa rokuramba dzidzisa nokuti kereke kana zviri izvo kuti ine 80% yepopulation inoatenda mashumiro ainoita kubva chishanu chitanhatu nesvondo, kana zviri izvo kuti 80% yevanhu vanoswenda in hour at least a week vachiatenda machurch service, which means kuti church ine influence yakakura zvikuru mupopulation kuendeke zvakanaka. Uku vanhu vachiita basa ravo, uku vatungamiri vachibatsira utungamiri kuti utungamire nenduramo kana nenzira yakanaka.
Mashoko amungapiwo ruzhinji rweZimbabwe ndaapi takatarisana nesarudzo dziri kuuya nezviri kuitika munyaya dzematongerwo enyika mazuva ano?
Mashoko anengapa kupedzira ndeyekuti Mwari anofarira kuti utungamiri hubatire vanhu vose kuti budirire tenda kumberi kuti nyika yose ibatane uyezve kuti mukati menyika yedu muve norunyararo. Muna mato wedu kuti dai Mwari vatibatsira, umwe nomwe wedu akati zvatinoenda kumaelections tirambe tichinamatira kuti tive nemuono wakanaka, tiwane vatungamiri kubva palocal level, tive navatungamiri kubva paparliamentary level, tive navatungamiri vakanaka kusvika panational level kuitira kuti nyika yekwedu igova nokubatana kwatinotsvaka, igova norunyararo, igova nekubudirira kwemunhu wese ari mukati menyika yedu.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vamwe vagari vekwamambo Tandi mudunhu rekwamakoni vakaratidzira papurazi reWakefield iro rakabvutwa zvechisimba nevaimbo vasachigari wechidiki mubato reZANU PF vakudza naye chipanga makore matatu apfuura. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vagari vaisvika mazana maviri vairatidzira vachimba vakatakura zvinyorwa zvainyomba vachipanga vachiti vabve papurazi kuitira kuti rigadziriswe kuti pavakwe chikoro chepamusorosoro. Purazi nderemurimi muchena waAndrew Dawson, avo vakasiyirwa nzvimbo diki yekurima. Huru yacho ichibva yatarwa nehurumende senzvimbo yekuvakira chikoro chepamusorosoro. Sachigaro wepaWakefield Farm vaJoseph Munyanduri vanoti havazi kufara nezvakaitwa nevachipanga zvekubvuta purazi iri.
Vanhu vese vari kutizvo panapa takasonzi university, saka nanhasi unou tirikutarisa kuti university yedu irambe iri pamberi, uyezve toda kuona pachigadzirwa university yenu kuti hatisida kuona munhu wani achibhenefita, hatisida kuti pabhenefite munhu wani kunze chipanga. Taramba ipapo.
Ambuya Nelia Sembezeya vanoti vachipanga vanosungirwa kubva papurazi kuitira kuti chikoro chivakwe, icho chinozobatsira vadzidzi vanobva munzvimbo iyi.
Ngabve pano, ngaende nhasi zvake zveko yakotonga anhu ari pano kuti bva apapa. Usataurire muridzi wepurazi kuti usaenda tutaende kumba iriyo ndisarere panapa. Ngabve nhasi agari pano azviiti kudzi university yaana yedu nhaka yewana yeakapuwa iye kwakuya kuita shefu panapa udzingaende chipanga hamba
vakenani som vanoti vakaratidzira vachitsigira chinangwa chekuti Manicaland University of Applied Sciences ifambire mberi
ndogara muno Wakefield haichokwadi kudzi pana apa isusu atisi kuda kumbomuona kana kawani ndofunga kubva paakauya panapa hapana kana development yakaisa mu area yedu road dzedu dzamakomba but akaita nguva ari panapa izvo tine tina Dawson muri yakabata panapa yaari kuraramisa chiraramisawo muri dzayo mudzimba umu imuri yakawandisa kudzaro tadza kubhadhara vanhu vairi chaiwo but Dawson ari kubhadhara vanhu vandarika 300 vanhu ari kubhadhara vari vanhu area inoyi road dzedu kuti tifambe ndi Dawson saka tiri kuda kuti kudzi abve pano panapa isu hatisuda kumuona
VaSamson Mugumura vanotiwo pari zvino vagari vatsika madziro vachiti havadi kuti vachipanga varambe vari papurazi apa
danho iri taritora nechinangwa chekuti dunhu redu ndoriri kubherefita dunhu vana vedu ndo vachabherefita nesu wacho tichaonawo mabasa panapa vanopfuya huku vachapfuyawo nguruve vanenge vachitengesawo pauniversity but tiri kushamisika munhu one munomutine maminista tina MP Christopher Chingosho haana purazi sofa tine makansela ari munomu haana mapurazi tine madzisha ari munomu umwe wacho takatomurambira pa Raspberry Farm apo kuti aiwa zviva ungatori purazi wega vana vedu vakatotora purazi ivavavo vanochigarisanawo neiyeyuyu chatinoda munomu isusu idevelopment munyika yetandi munomu
Mumiriri weHeadlands mudare reparamende vaChristopher Chingosho vakati vachipanga izvi zvisina nyanga saka vanosungirwa kutobva papurazi iri nekuchimbidza pamwe nevashandi vavo.
So ndauya kuzotaura izvozvo kuti kudzipano hatisi kuda kumuona. Anofana kutouya pano achituta mbatya dzake achidiri achienda
aende
achisiya dzimba pane kuti iye ndiye akutotaurira vana Dawson kuti buda umo ndoda buda umo buda umo buda umo handiti panzvimbo kuti dzimba dzakavakwa kai handiti ka dzakavakwa nana Dawson iwa zvinoongo sikoya chete otaura kuti buda mumbau wopinda iye zvino akapinda muimba yanga iri huru panapa hanzine ne 20 chakuti 24 rooms akapisha
mutevedzeri wamaneja wepurazi reWakefield vaMatthew Chisho vanoti vakakanganiswa mabasa papurazi kwenguva yakareba zvichitevera kutorwa kwange kwaitwa purazi ravo
pano pakavakwa Weybridge pakanzi ainambobvira yashanda munyaya madisturbances pakavakwa futi paida kuvakwa tano foundation ikacherwa zvikabva zvanzi mirai takabva tati isusu hatichavaki plus pakaiswa mapipeline akawanda maunderground mapivot akatengwa pane madisturbances futi ndosaka hatina kudevelopa zvakawanda pano nenyaya madisturbances tuda kumbomira kudevelopa tomboona kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei
Studio 7 haina kukwanisa kutaura navachipanga pamusoro penyaya iyi kuti tinzwe divi ravo chikoro ichi chinotarisirwa kutanga kushanda gore rino chiine mapazi kunyanga uye kuchipinge chichipa zvidzidzo zvekurima zveengineering zvekurima kwemaruva zvekucherwa kwezviwanikwa nekushanyirana kwenzvimbo nezvimwewo ndakamirira Studio 7 paWakefield Farm kuHeadlands ndini Lloyd moyo
makatirira ku Studio 7 tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vakatenderana nezuro kuti Iran inofanira kumiswa muurongwa hwayo hwekuda kugadzira zvombo zvenyuclear. Mashoko aya akabuda kumuzinda weAmerica weWhite House uko vaNetanyahu vari kushanya kuti vazeye nyaya dzekutyidzana navaTrump. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nemutemo dzinoti mhirizhonga iri kuitika mubato remDCT iri kukonzerwa nenyaya yekuti vakuru vakuru mubato iri havasi kuteedzera nzira dzakatarwa nebumbiro remutemo mukugadzirisa kusawirirana kuri mubato uku. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mudzidzisi wepaUniversity of Zimbabwe Professor Charity Manyeruke vaudza Studio 7 kuti nyonganyonga iri kuitika mubato reMDCT inosvibisa chimiro chenyika yose. Vati kurwisana kuri kuitika uku kunoratidza kusarongeka mubato iri, uyewo kunoburitsa pachena kuti vatungamiri vebato iri havasi kutevedza gwara rebato ravo. Vati bato rega rega rine bumbiro rine mitemo inoratidza kuti nyaya dzinogadziriswa sei kana paita kupokana.
Political parties ane ma constitution anova gavana anova ratidza kuti mastructure akamira sei, mutemo wakamira sei, kana vanhu vasingawirirane vanogadzirisana sei. Zvinofanira vanhu vaogadzirana nekurovana. Yatiwo criminal conduct chaiyo yekutoti vanhu vanotoenda kumapurisa munhu agoripira mhosva dzake.
Gweta vaAbraham Mateta vanoti zvinosuwisa kuti nyaya yemhirizhonga yave kushandiswa zvakanyanya kugadzirisa kusawirirana mumapato ezvematongerwo enyika. Vanoti zvakakosha kuti MDCT sebato rinoti rinomirira utongi hwejekerere ritevedze bumbiro raro.
Kuti vatungamiriri zvakakosha kuti kana bato richiti bato reutongi hwejekerere rinofanirwa kutevedzera zvisungo zvinenge zviri mubumbiro remutemo, zvekare kushandisa nzira dzese dzekutaurirana kana pachinge patadza kunzwisisana.
Mumwe mugari wekugoromonzi vaJohn Manyanya vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti pane zvimwe zvinhano zvisina kutevedzwa panyaya yekurwira utungamiriri muMDCT, uye izvi ndizvo zvave kukonzera kurwisana mubato iri.
MDC inobelieve in constitutionalism. So kuti tikwanise kuparidza constitutionalism kunyika uko tinofanira kutanga tazikanwa kunzi taona kuti isu tinoita sei. Tino respect her, tuita abide by that same value ya constitutionalism. Izo zo ndinobvumirana nazo. Saka ndinoiona iri weakness. Imba kuti igadziriswe kuitira kuti papambere apo nyika yese haitariri ichiona maburi maburi mukati memafambiro atinoita. Nyika yese inokwanisa kuona chinhu chakarongeka, chinhu chisina violence, chine matribunal anosenza zvakanaka, chine maconflict resolution mechanism, internal conflict resolution mechanisms.
Pane kurwisana kunotyisa mubato reMDCT zvichitevera kushaya kwevaimbova mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai mwedzi wapfuura. Mumwe wevaive vatevedzeri wavatsvangirai muzvare Tokozani Kupe vanoti ndivo vanofanira kutungamira bato iri zvichitevera kufa kwavatsvangirai sezvinodiwa nebumbiro ravo. Mumwe wevatevedzeri wevatungamiri webato iri vaElias Mudzuri vaidawo matomu asi vachamisa ndivo vakazodomwa neNational Council webato iri kuti vave mutungamiri webato iri. Ichi chinove chinhu chaipikiswa nemunyori webato iri vaDouglas Munzora nevamwe vakuru vakuru vakaita savaObert Gutu avo vakazomiswa kuve mutauri webato iri svondo rapfuura. Dzimwe nyanzvi dzemutemo dzinoti dzinobvumirana navaMunzora kuti pakaita kupokana kwakadai paifanirwa kuendwa kumusangano wekongress wechimbi chimbi wekudoma mutungamiriri mutsva kana kuenda kutribunal. Asi Profesa Manyerwe vati kubvira mazuva avatsvangirai bato iri haritevedzi bumbiro raro uye rinoshandisa mhirizhonga nga kuranga avo vanenge vasingapindirani nevavo vari muutungamiriri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vamwe vagari vekumanzou votarisirazve kuti dare richavapa mumwe mutongo wekuti vawane mari yemiripo pazvinhu zvavo zvavakaputsirwa papurazi remanzou nemapurisa ayo ainzi aitumwa nemudzimai wevaive mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Bazi rezveutano reyambira vanhu kuti vangwarire chirwere chiri mune dzimwe nyama icho chouraya vanhu kuSouth Africa. Vamwe vagari vekwaMutasa voratidzira papurazi ravakudzi Chipanga vachiti vanofanira kutorerwa purazi iri sezvo vakaripiwa zvisiri pamutemo. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare manheru anhasi na7 PM uye musakanganwa kuti tiri kuenderera mberi tichitarisa makakatanwa ari mubato reMDCT. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti muswere zvakanaka ndokusiyai mina ndinotungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.